Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, mbudzi 14, 2023. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyange hazvo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mudare reParamende. Nhasi nhengo dzimwe dzadzingwa zvakare mudare iri. Muri yavatapfuma nei masaya nengo ye Citizens Coalition for Change yakapambwa kumabvuku nemusi wemugovera unovanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezano PF yazivisa kuti mutumbi wakawanikwa nemusi wesvondo kuCleveland ndewavo Zimbabwe Warriors yoita gadziro remutambo wayo wekutanga weGroup C 2026 FIFA World Cup qualifiers neRwanda mangwana Indo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mumatare eNational Assembly neSenate. Nevari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyore mukuru webato iri vasengezo chavangu dzimwe nhengo gumi nesere dzebato iri dzadzingwa zvakare nhasi muParamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kudare reSenate, nhengo shanu dzeCCC dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera, namai Vongai Tome, vose vari nhengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda, vadzinga nhengo gumi nenhatu, vachiti vange vasati vaona mutongo wedare, uri kumbomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare.
Mindro yangu na vamolokele kana ndikangowana mutongo wapiwa nedare ndichauverenga uye kana uchimisa kudzingwa kwevanhu ava ndichauverenga uye todzosa vadzingwa ava
vanga vari mukokeri wenhengo dzeCCC muNational Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa
pane mazita averengwa naSpeaker ikuru kola ma members a triple c aseregani mberi chiti nasi tatiri ku court ne application ne interdict yokumisa speaker kuti vasari kola ma mps kauti nhengo dzeparliament dze triple c chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti atakakukwidza kuti anonzi chavangu ku triple c atidi atimuzivi saka interdict angari kuti iyo anofanira kumisa speaker Senate I present kuti muchazoita ma recalls kana nyaya pera kupi kudare record
CCC yakaenda kumatare ichiti vachavangwa haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu vachibaya vati vamudenda vati kana vazowana mutongo uyu kubva kudare vachazoverenga zvakare mudare asi vachiti kudzingwa kuri kuitwa vanhu veCCC hakuna maturo ose
zvokubudisa mudare National Assembly zvagara hazvina kana maturu hazvina musoro nechikonzero chiri pati tikachingotaura kuti inini pandakamira panapa ndini opposition leader of parliament WCC in the National Assembly kududzira kuti kana pane any communication from my party inofanira kuya through me nyaya dzema recalls takatara kudhara kuti anonzi chavamwe haasi munhu weTPC naizvozvo haana simba rokurukola nhengo dzebato reTPC saka hazvina kungatambira zvinhu zvisina kana maturo.
Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Osalosi Ziva vaAdmo Chievero vekuChegutu West vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipani Pogen sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo izvo zvapa kuti Studio 7 isaziva kana vachavangu vachapikisa mutongo wedare reHigh Court iro ramisa kudzingwa kwenhengo dzeTPC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muri yakatapfuma nei masaya nengo ye Citizens Coalition for Change yakapambwa kumabvuku nemusi wemugovera nuari kufungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzezano PF yazivisa kuti mutumbi wakawanikwa nemusi wesvondo kuCleveland ndewavo mushure mekuratidzwa mutumbi uyu kuchipatara chepari renyatwa nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai wavamasaya amai Maria Zhuwao vati vaona mutumbi wemurume wavo nhasi mangwanani mushure mokunge mwana wavo akatadza kucherechedza mutumbi uyu nekuti wainge wakapiswa uye kuzvimba.
Utaona bhodhi wanga wakakuita semunhu yapiswa nemoto, wanga wakazvimba, wakachekwa chekwa miri makumbo avanikangoto wangozvimba pese iri wese zvausoro pakazvimba zvakare mwana pakaenda nezuva haana kukwanisa kuaziva.
Mumashoko avo kuvatori venhau mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hama dzavamasaya dzaona kuti mutumbi wange uri kuchipatara ndewavo. Vanyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushaya kwavamasaya uye vachakamirira zvichabuda mutsvakurudzo yekuti vakafa sei kana kuti postmortem iyo iri kutarisirwa kuitwa mangwana. Zvichakadai vakapanobara chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reTPC vaGift Osalosi Ziva vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhu vachiri kupambwa nekuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati vaendesa gwaro renyuto kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuti nyaya dzekupambwa nekuurawo kwevanhu dziongororwe.
Tanyorera mukuru wemapurisa kuti vanzwisise kuti nyaya iyi inofanira kutariswa. Mavictims ari kuramba achiwedzerwa asi mapepetrator ari kufamba scot free.
Vaenderera mberi vachitiwo vanyorera magwaro enyunyuto kuparamende commission inoona zvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe nemasangano akaita seSADC neAfrican Union vati nyaya dzekupambwa kupondwa nekushungurudzwa kwevanhu dziri kuenderera mberi nekuti nyika haina kuita sarudzo dzakachena uye vanhu vari kurangwa kuti vakaramba bato rezano PF musarudzo dzakaitwa muna Nyamabhuvhu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzano PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi umwe vechidiki mboka revechidiki vezano PF vataura ikandishaya vanoti zano PF haiine zviri kuitika muTPC vachiti bato ravo riri kutsvaga rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
Zano PF kukambena kukwikwidza kuti ikunde musarudzo.
Muzinda weAmerica sangano reAmnesty International pamwe nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaburitsa magwaro ekushoropodza chiitiko ichi vachikurudzira hurumende kuti iferefete kukwira kwenyaya dzekupambwa kushungurudzwa nekupondwa kwevanhu vanoita zvematongerwo enyika nhengo dzeparamende vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende. Vamasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Carlos avo vakazowanikwa kupurazi rechabwino vakakuvadzwa zvakaipisisa. Kupambwa kwevaviri aya kunotevera kupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwedzimwe nhengo dzeTPC dzinosanganisira vaombera ishe nhende vaJames Chidakwa pamwe nenhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore kubira muna gunyana kusika parizi no nyika iri kudzokera musarudzo dzemabyelection muna zvita mushure mekunge nhengo dzetriple c dzeparamende nemakanzura dzadzingwa mushure metsamba dzakanyorwa navasengeso chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi bato iri richiti vachavangu haisi nhengo yetriple c ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi ichipinda mwedzi wechipiri panguva yomutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo vapa chikumbiro kune mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vataure nemutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaone zvavangaite kuti upenyu hwavanhuwo zvavo vasinei nehondo vari muGaza huchengetedzwe. VaWidodo vataura izvi vari kumuzinda weWhite House muAmerica. VaWidodo vari kushanya muAmerica uye nyika yavo ndiyo ine vatendi vechiMuslim wakawanda. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemuPalestine vadarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika 1,400 kana kuti chiuru nemazana mana. Parizvino pane nhapwa dzekuIsrael dzakatapwa neHamas idzo dzinonzi dzinofanirwa kudzoswa kuti hondo iyi ipere. Muongorori wenhau dzeupfumi hwenyika vamasimba kuchera vanoshanda vakazvimirira vanoti vanotsigira chikumbiro chaturwa navaWidodo vekuIndonesia kuna vaBiden sezvo America iri imwe yenyika dziri kutsigira Israel inogona kutaura nenyika iyi kuti imise hondo pave nerunyararo. MuWashington DC nhasi mune kuratidzira kuri kuitwa nevari kutsigira Israel muhondo iyi. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Musanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Ndingati inini vandinoona vanokwanisa chete kupindira vachitererwa kunyanya neIsrael ndivekuAmerica. Ndivo vanokwanisa kupindira nekumisa Israel zvimwe pada tevamwe vatungamiriri vekuEurope asi kunyanya vatungamiriri vekuAmerica vaBiden. Nekuti takuona kuti pare zvino tero vana kuzvipatara vakushaika nekuda kwehondo iyoyo.
Tichitarisa zviri kuitika muhondo iyi kuti iri kuramba ichienderera mberi, unoona zvichikanganisa here upfumi hwenyika dzakadai seZimbabwe dzinogona kunge dzichidyidzana nedzimwe nyika dziri muMiddle East?
Upfumi hwenyika yeZimbabwe pare zvino hausati hwanyanya kupiringishwa kana kufifingwa nehondo iyi. Asi tinozviziva kuti kunyika dziri kuMiddle East ikokoko ndiko kunobva mafuta epeturu nedizeri. Saka hondo iyi ikatanga kutekeshera, tinonzwawo dzimwe nyika dzaakuvhundutsira kuti kana Israel ikasamira hondo, dzimwe nyika dzinenge dzaakudawo kupindira. Zvinozoita kuti mutengo peturu nedizeri zvinge zvichikwira, zvinozokonzera kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe hunge huchikanganisika.
Tinoona kuti dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vanovawo nedivi ravakarerekera sezvinoita America kuti yakarerekera kuti iwanikwe iyo ichitsigira Israel. Munoona izvi zvakamira sei?
Chimwewo chatinofanira kunzwisisa ndechekuti nyika dziri muno muAfrica dzino simbatsaisa kana kuti kudzwa zvichemo zvePalestine vachichemawo vari kudivi rePalestine, asi havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuyananisa vanhu veHamas neIsrael panguva dzinedzi, zvikuru sei Israel ichiri yakatsamwa kuti pane nhapwa dzinosvika mazana maviri dzichiri dzakabatwa.
Muongorori wenhau dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura naMavilas Musanganya weStudio 7 vari muHarare. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombe Shora pamwe nameya weHarare vaIan Makone vebato reTriple C nhasi vashanyira musha wekuwadzana muHarare uyo unonzi wabatwa nechirwere chekorera zvakasimba. kuwadzana inonzi ndio yatove pamberi munyaya dzenzvimbo dzakabatwa nechirwere chekolera apo vanhu vasere vachinzi vakafa nechirwere ichi paine vamwe vatsva 30 vanofungidzirwa kunzi vabatwa nacho. Zimbabwe inonzi yave nevanhu zviuru zvinomwe zvabatwa nechirwere ichi kubva pachatanga muna kukadzi. Nyanzvi dzezveutano munyika dzinoti kune vanhurume vechidiki vakawanda vasiri kuenda kunotsvaga rubatsiro kumakirinika nekuzvipatara zviri kukonzeresa kuti zvirwere zvavanenge vachirwara nazvo zvikombe uye zvigogona kusvika pakuvauraya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange gore negore mwedzi wambudzi wakatarwa kuti ndewe kucherechedza kukosha kwehutano hwevanhurume kana kuti Men's Health Month, vanhurume vakawanda vanonzi vanoti kuzvipatara kwakaberekerwa ingwe, ndiko saka vasingadi kuendako kunyange vari panhovo yorufu. Murume wechidiki wemuHarare vaVincent Kashiri vanoti varume vezera ravo vemazuva ano vave kukoshesa zvemafaro bedzi vachitadza kukoshesa hutano hwavo.
Dzinongwa tinoshaya hanya nazvo. Oda kutarisa vanhu vezera redu takufunga zvinotaka. Saka munhu ukataka kwanowangomuka uchitongofunga kuti handitori right. Apa unenge wakauchitorwara. But zvakanaka kuti munhu ugare wakasika kuenda nekuti ukasika kuziva status yako chinhu chakakosha.
Mumwewo wechidiki vaMacleo Mapfumo vanoti zvizhinji zvinoita kuti vanhurume vechidiki vasade kuenda kuzvipatara kunyangwe vachirwara.
Masikiro hatikangoitwa, varume tinongoona kunge tiri pamusoro pezvinhu zvese. Hatina chinhu chinotidonhedza pasi, hatina chinhu chinotivhundusa. Saka ukaonawo kuzosvika pasituation yekunzi waenda kuchipatara, then wozototarisawo futi nyaya yesituation iwo yemararamiro atinoita kuti mari chaiyo kuenda kuchipatara hapana. Saka varume nguva yekuenda kuchipatara chaiyo handione iripo, handione pane reason.
Musikana Abvazera wemuHarare muzvare Besta Chandata vanoti varume vakawanda vanovhunduka chati kwatara kana vakanzi vaende kuchipatara nekuti vanenge vaine katurikwa.
Varume vazhinji vanofunga kuti vakaenda kuzvipatara kwakutonotestwa utachiona. Saka ivo nemabasa vanobata vanenge vachiedza kuvanzviridza zvakasiyana siyana zvatisingazivi. Ndosaka vasingade kuona suo remuzvechipatara. Anotoshingirira kuti regaindirware zvangu ndiri pamba. Nyangwa akafa hatorina kana hanya neupenyu hwake nekuti anenge ane zvaari kuda kuedza kuvanza.
Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki munyaya dzezveutano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team asina kuda kudomwa nezita anoti tsika nemagariro edu muZimbabwe zvinokonzeresawo kuti varume nevakomana vasaenda kunotsvaka rubatsiro kumakirinika nemuzvipatara.
Mumwe nje anotaura iye kuti kufa kwemurume kubudaura. Uyezve vanakomana vechidiki vanotya kushoropodzwa kutasirwa pasi munharaunda umo mavanogara nekuda kwezvavanotarisirwa kuti hunzi murume kuenda kuchipatara unenge wadzikisira tsika dzevarume uye unenge usina kuta murume pavarume.
Asi chiremba wechidiki Dr. Meshack Ruwende vanoti kunonoka kutsvaga rubatsiro muzvipatara kune njodzi yakakura chose.
Njodzi yazvo iri pakuti pazuva rimwe nerimwe ratinenge tichirengera kuenda kuchipatara chirwere chiri kukura zvinorovawo kuti kurapwa kwacho chinenge chichiita chichikonesa chichinesa chichinesa nekuti chirikuramba chichingodzika chingobhidzika chikura chikura zvinoreva kuti chichanesa kurapa chatora nguva yakareba kurapa uye zvichada mari yakawanda yekuti chirape chirwere ichocho. Zvimwe zvirwere kana zvikatikanyanya kuzviverengera zvikanyanya kugarisa hazvitozorapiki zvachose.
Mukuru wesangano rine kirinika inobatsira kurapa varume vane zvirwere zvakasiyana siyana Remens Health Clinic Zimbabwe vaBen Ncube vanokurudzira vakomana nevarume kutsvaga rubatsiro nguva ichipo kwete kuzoyeuka bako vanaiwa.
Tinokurudzira vabereki kuti vange varipo pakubatsiridza vanakomana vavo kana vachinge vasiri kunzwa mushe uye nenzira dzekuti vakwanise kuenda kuchipatara. Isusu zvekare tinoona nepatinokwanisa kuti tinge tichiparubatsiro nemaprizes akaderera kuitira kuti vese vanakomana vakwanise kuwana rubatsiro parunenge ruchidiwa.
Dzimwe unyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti hurumende yakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuwana dzimwe nzira dzinofarirwa nevechidiki dzinovakwezva kuti vanzwe chidokwa dokwa chekunotariswa naana chiremba nguva nenguva. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo varume wakawanda kwazvo kunyanya vemunyika dzemu Africa havadi kuenda kunobatsirwa kuzvipatara nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kuda kuzviti tiri varume isu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevezvitoro vari kutambira nemufaro mukuru danho rakatorwa nehurumende svondo rapera rekubvumidza kupinzwa munyika kubva kunze kwesemende nefotereza, kunyange hazvo dzimwe nyanzvi idzi dziri kukurudzira hurumende kuti igadzirise chakambokonzera kuti zvinhu izvi zvishomeke munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri danho rakanaka zvikuru pachitariswa kuti vanogadzira zvinhu izvi munyika vari kukundikana kugutsa misika.
Saka liberalization inoita kuti supply improve, zvobatsira vari kuwaka, zvobatsira varimi. Uye zvakatakatarisa chirongwa cheAfrican Continent of Free Trade Area chekucreate a continent of free trade area, chiri kukurudzira nyika kuti dzinge dzichiita allow for trade, maimportation ezvinhu sipe kana zviri kubva kune dzimwe nyika muAfrica. Lakini zvinhu zviri kukurudzirwa zvakanyanya takatarisa muAfrican Continental Free Trade Area.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotambira danho rehurumende iri nemaoko maviri.
Hatidi kuti isisu kana tichinge taumba makambani anenge achitarisirwa kuti anga achipa zvikwanisiro kuvarimi nevavaki agozoregera kuita chitsidzo chavanenge vakapikira kubva pavanovamba makambani. Saka naizvozvo isisu seConfederation of Zimbabwe Retailers takasangana neMinistry of Industry and Commerce tikapawo pfungwa dzedu maringe nekushomeka kuri kuita fotereza nesimende uye nekudhura kwayo. Mukatarisa bag rimwe chete resimende 50 kg riri kutengeswa ne $20, danho rinova riri kuomera vari kuvaka nevari kuedza kunge vachivandudzira mabhizimusi avo muzvivakwa, asi vasina mhosva maringe nezvinenge zvichiitika munharaunda yaikonomi.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanoti kunyange hazvo riri danho rakanaka rakaitwa nehurumende rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu izvi munyika, hazvipedzi dambudziko, nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera.
Asi tinofanira kupa nzwisiso kuti sei nyika yange yasvika pachinhau ichi chekuti vanhu havachakwanisi kuwana simendi yaakudhurisa kana kuti haichawaniki zvimwe chete nefertilizer munyika yedu yeZimbabwe. Izvi zvinenge zvichikonzerwa nenyaya yekuti muZimbabwe hamuna mvura, hamuna magetsi, uye maraw materials ekugadzirisa zvinhu izvi anenge achida kuti atsvakwe kubva kune dzimwe nyika, zvichiratidza kuti panenge pachitodiwa kuti vanhu ivo vari kugadzira fertilizer nevari kugadzira simendi vange vachiwana maUS dollar. Kusvikira zvinhu izvi zvagadzirika, ticharamba tiri nyika inenge ichita sei ichitarisira kuti tinonotenga semendi nefertilizer kune dzimwe nyika.
Mushure mekunge munyika maita dambudziko rekushomeka kwesemende nefotereza, hurumende yakabvumidza makambani pamwe nevanhuwo zvavo vane mari dzavo kuti vapinze zvigadzirwa izvi munyika. Tsaga rimwe chete resimende raimbotengeswa nemadhora 10 nerimwe kusvika kumadhora 10 nematatu ekuAmerica rakanga rava kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pegumi nemasere kusvika kumakumi maviri nemashanu. Asi kubva zvatanga kupinda zvigadzirwa izvi munyika, zvinonzi mitengo yazvo yakatanga zvakare kuderera. Munhau dzemitambo, vanoita zvekufembera zvibodzwa zvemitambo yekubhejesa pamwe nekupima udzamu hwezvikwata avanodaidzwa nechirungu kunzi bookmakers vanoti semaonero avo Zimbabwe iri kurohwa neRwanda mumutambo wavo wekutanga we-2026 FIFA World Cup Qualifiers Group C uyo uriko mangwana masikati kwakare kuRwanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Rwanda neZimbabwe dziri kusangana muHuye Stadium muguta reButare muRwanda mangwana nenguva dza3 masikati. Vanoita zvekubhejes ava vari kuti Rwanda eri pamberi pamutambo uyu vachiisira vanoita zvekubheja mitambo mari inoita iyo dhora rimwe chete rekuAmerica padhora rega rega rinenge raiswa neavo vanoti Rwanda. inokunda. Asi vanoti Zimbabwe haina mukana wakanyanya, vari kuti ivo vanoda kukanda mari dzavo pachikwata ichi vanowana mari inoita iyo madhora mana emari yekuAmerica kana tikakunda. Chero pamadande mutande vari kutevera mitambo uyu vari kupa zvibodzwa zvakasiyana siyana, vakawanda vachiti Zimbabwe inorohwa 1-0, vamwewo vachiti 2-1, kunyange hazvo kune vashoma vari kuti zvikwata izvi zvichaita mangange 1-1. Mukopimwa kwezvikwata mumitambo yekubhejesa, chikwata chinoisirwa mari shoma ndicho chinenge chaonekwa kuti chine mukana wakasimba wekukunda. Chinenge chichionekwa sechisina kusimba ndicho chinoisirwa mari yakawanda. Kazhinji kacho kana chakanga chichinzi hachina udzamu chinogona kudirirwa mazimari kune vanenge vachiti chinokunda. Asi mune dzimwe nguva maonero avo anozobuda akarasika. Asi vaimbove maneja weMaurias vaWellington Mpandare havasi kubvumirana nemafungiro evakawanda vachiti ivo Zimbabwe haina chekutya paRwanda apa sezvo vakamboikunda.
Buraro Afrika rachinja, asi hapana timu isingatyike. Ukatasa kuti Rwanda itimu yatakapedzisa kutamba nayo pavane makore Raman Kumba ari coach, tikaikunda zvakare. Saka handisi kuona chakanyanya kuoma.
Nemutevedzeri wemurairidzi weDynamos Lloyd Chigove anotiwo kunyange hazvo Zimbabwe isina kuita gadziriro yakanaka, nemukambawo neRwanda hamuna kunyatsoti twasa.
Iwo Rwanda iyi yaitoda mbudziko mare kuti murairidzi wacho uyu ari kunzi aane masondo maviri ave nechikwata ichi haatonyatsochiziviwo.
MaWarriors anofarira kukunda mumutambo wekutanga uyu kuti asimudzirire rwendo rwavo rwe2026 FIFA World Cup zvine mutsindo. Mutambo weZimbabwe unotevera uri kune Nigeria nemusi wesvondo asi muhuye stadium mekare, nekuti Zimbabwe haina nhandare yekushandisa semusha wayo. Zvichakadaro vari kuronga mutambo wekugumisira waCharles Manyuchi weGrand Finale muHarare vazivisa kuti mutambo uyu uchaperekedzwa nemagitare emuimbi seColors musi wa25 Mbudzi. SeColors anoti musi uyu achambosiya zvedziyo dzerudo obatana neidzodzo yehondo dzinoenderana naManyuchi nezvaakaita mumutambo wetsiva.
Ana sekala zvakawanda but uku kunosina sekala zvimweya wekuimba nenzino selavulavu nemujaroozengetesimba zvehondo chetsvera.
Mose uyu Manyuchi ari kurwana Jimmy Mambunji wekuDemocratic Republic of Congo mumutambo weuremu weSuper Middleweight. Manyuchi anoti haasi kutya Mambunji, asi kuti mushanyi uyu ndiye anofarira kuvhunduka kusangana neshasha.
Asina kupawa ndini pamutambo iwo saka zvandokuripisai muno munotozoziva kuti shumba iri pamba payo nevana vayo inenge ine ukasha hwakadii.
Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa nakuda Chiwandere uyo aivewo neRest River zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLife Talk The Connection na 8 PM manheru anhasi tiri kutarisa nezvekupambwa pamwe nekupondwa kwenhengo yebato reCCC pamwe nekuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende kunyange hazvo dare reHigh Court razvimisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kunyange hazvo bato rinopikisa reCCC rapiwa mutongo nedare reHigh Court wekuti nhengo dzaro dzimbomira kudzingwa mumatare eParamende, nhengo idzi dzaramba dzichidzingwa zvakare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokone kaya mufaro ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika